Vakawanda vanoti mabondi notes aya achakonzeresa kuti munyika mushaikwe zvinhu zvakakosha sezvo mari iyi isingakwanise kutenga zvinhu kunze kwenyika. Kunyange hazvo hurumende ichiti huremu hwebondi note hunoenderana nedhora rekuAmerica. VaMax Ochimete, mugari wemamutare mumusha weHobhouse, vaChimete vanoti havana chokwadi nezviri kuvimbiswa nehurumende kuti mari iyi inoenderana nedhora rekuAmerica nekuda kwekuti chakatanga ndichakachenjedza pavakamborasikirwa neimwe mari mumakore apfuura.
Todi kuvaona bapozi takabva taita marovhu marombe bhozi mari dzei dzakanyura dzakawandisa mabhengi tikati munhu anga asenza 19 years anakana sendi kana chanabhenefita newa iyo ndo anotora mari oisa kunze kwenyika ondoita zvinhu zvakunze kwenyika. Saka todi kuvaona ba kana vanhu vacho vese ngavabva vabva kuti hatichadi kunzwa chinozambia.
Mumwe mugari wemumusha wesakubva kwamutare vaCrispin Chiwata vanoti kuvapo kwemabondi notes zvisinei nekuti veruzhinji havadi zvinopa kuti vafunge kuti pane chitsotsi chiripo kubva kuvakuru vehurumende.
Mabhondi nose takatarisa pane nonguva tinoona kuti imari yekuda kubata vanhu kuti vanhu vaite kunge zvinhu zvakanaka izvo zvisina kunaka ba. Saka tinoona zviri zvinhu zvokuti vekuedza kusvaga kukambena kuti vanhu varasike vatichazozva kuti zvinhu zvofamba sei.
VaPeter Mangezi vekuzimunya kunze kwemutare vanotiwo havatodi kunzwa nezvenyaya iyi kunyange hazvo mabondi notes aya atovepo.
Inini hangu zvemabondi notes zvaina ndinoda kutombozvinzwa zvangu bhikozi aiwa ndatoshaika nechekutaura tidomaona mabondi notes tidomaona.
Sekuru Silas Mangwiro vekupenhalonga vanofananidza mabondi notes nemabhera cheki akambodhindwa nehurumende makore mashoma apfuura zvikapa kuti veruzhinji varasikirwe nemari dzavo mumabhanga.
Mabhondi notes aya kaya tiri kuona seakafanana neitsibheras cheki yakangofanana neiyai yakamboya 2006 iya ikaparadza nyika. Saka nanhasi ndo yavari kuda kuti introducera kuti ivo varambe vaine mari yakawanda sevanhu vagara vaine mari, isusu todzokeswa mumari isikashandii, mari inoita kuti kana kuti musherufu chamo chamo unonga uchitenga tishu, uchitenga kana makondomu kana inonzi toothbrush. Last time inini muna 2008 muyamo ndakapuwa pay salary yangu ndichienda kunopinda matimu kudaiwa ndakasvika matimu ndichiwana mari yangu ichiafoda kutenga toothpaste netoothbrush. Saka I think it's the same thing because munhu ari kuda kuno importa zvinhu kuti awo maraw materials kuti aone kugadzira zvinhu zvake muno aone kuita production ifambe muno muZimbabwe haachawani mari yekuti anodini anotora uko because mari iyi mabondi notes ari kunzi hanzi tonga tichikupai isusu tinonga tichigazeta mari yatichakupai yavamanufacturers yeti mamanufacturers achapuwa aya vanhu vanga mabig shots agara vaine mari.
Mumwe mugari wekwaodzi vaPatrick Tsopotsa vanoti chiri kunetsa panyaya yemabondi notes kumaenzanisa kwaari kuitwa nemadhora ekuAmerica.
Mabondi notes hatadi because nyaya yakutaura vanobva vatotanga kwaarita kuti ringaenzana neUS hatingambozvidi izvozvo nyika yainga yatoparara zvakanyanyisa hatingatombozvitenderi ba zvaita atorwadziwa zvakanyanyisa isu vano veZimbabwe.
Asi muzvina bhizinesi uyezve vari mumiriri wedanga mvura Chikanga mudare reparamende kubato reZANU PF vaisawo mupfumi vanoti kunzwa kwemari iyi kuchapedza matambudziko ekushomeka kwemari yekushandisa munyika sezvo vamwe vange voburitsa madhora ekuAmerica kunze asisazodzokere munyika. Vamupfumi vanoti mabondi notes nekuda kwekuti anongoshanda muno chete achamisa mikoto yevaya vaizohodha madhora ekuAmerica pakutengesa tunhu tusina maturo muno. Kunyange hazvo mabondi notes akatanga kuvapo nemuvhuro achitarisirwa kupedza matambudziko ekushayikwa kwemari mumabhanga mazhinji mune mitsetse mirefu vazhinji vachitarisirwa kutora madhora makumi mashanu chete pazuva pasvondo vachingobvumirwa kutora mari isingapfuuri zana nemakumi mashanu emadhora pamunhu. Mari iyi iri kudhindwa iri muzvikwata zvemadhora maviri akabatana uye madhora mashanu. Vakawanda vari kuchema nerekuti hurumende iri kuvamanikidza kuti vaitambire. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti bhanga ravo harizi kuzoisa mari yakawandisa muvanhu sezvo vari kuzoshandisa mari inoenderana nevakakwanisa kuwana kune rimwe bhanga rekunze sechikwereti. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.